panguva inoyi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business, kana takasanganisa nemainformal business, avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana maresinesi ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndodambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vamutasvi zvekugadzirisa dambudziko irori, tichiona kuti idambudziko raane nguva?
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo weexchange rate plus 10% yakatarwa nehurumende nereserve bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nhau yeexchange rate nenhau yecurrency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma